Kunyange hazvo vamwe vari kufara vachiti zvirango zvinofanirwa kubviswa, vamwe vanoti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende ndiyo yaunza nhamo mumusha, vachiti zvirango zvinotofanira kusimbaradzwa. Vamwe vakataura ndiva Kelvin Mawire.
Vanoda kuti zvirango zvibvisiwe, asi havatevedzeri zvinodiwa. Kodzero dzevanhu dziri kuramba kutevedzekwa. Ike zvino vari kurova vanhu vanotengesa mugwagwa vachiuraya. Saka vada kuti vapuwe mari yacho vaishandise kupi vasika kuri kutevedza kodzero dzevanhu. Tinoda kuzira zvirango zvitowedzegwa.
Muna Nyamavhuvhu gore rapera semuenzaniso, America yakatemera zvirango vaitungamirira mauto ePresidential Guard akapomerwa mhosva yekupfuura vanhu vairatidza muna Nyamavhuvhu gore rapera. Kunyange mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaumba komishini yaitungamirirwa navaHalema Mohlande kuti iongorore nyaya iyi, kusvika pari zvino hapana chati chaitwa. Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti hurumende iri kuita asi haidi zvekuenderwa pamberi.
Asi tinoti isusu sehurumende tiri kuita zvese zvatinoikwanisa kuti tiite kuti zviitiko zvakaitika musi wa1 August nezvakaitika muna January zvipfuure maererano nezano rakapiwa necommission yakaitwa navamunangagwa yeMohlande Commission. Mohlande Commission payakaiswa navamunangagwa hatina kunge taudzwa nanhingi kana nanhingi kuti tidaro, asi vamunangagwa neuchenjeri hwavo neutungamiriri hwavo ndo vakasarudza kuti ndo zvandaakuita izvi. Zvinoreva izvo kuti marecommendations akaitwa naiwayo vakamagamuchira.
Sachigaro weBroad Alliance Against Sanctions, rimwe sangano rakavaka musasa muna kurume panze pemuzinda weAmerica richiti zvirango zvibviswe, vaCalvin Chitsunge vati zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa.
Industry yedu haisi kukwanisa kuti iwane malines of credit ingava nehurumende kuti industry ikwanise kuita retool. Nekuda kwaizvozvo vanhu vavo vana vakuswera vakangogara munzira vasina zvokuita. Zviri kukonzera futi kuti paite high crime rate. Vagara kudaro vamwe zvinodhaka, vakupedzisira vakuba, vakupedzisira varepa. Saka tingati zvinhu zvakawandisa chaizvozvo zviri kuitika zviri kuita kuti maordinary citizens vatadze kurarama nenzira dzakanaka dzavanofanira kunge vachirarama nadzo.
Vachitsungi vanoti panorwa nzou huswa ndiwo hunonzwa nekutsokodzerwa, nekudaro varombo ndivo vari kutoomerwa nezvinhu.
Nekuda kwaizvozvo tiri kuti masanctions akuvadza kunyanya maordinary citizens, nekuti ndivo vari kutambura everyday. Ivavo vacho vari kunzi vari targeted, vamunenge muchitaura vari pazvinhu zvepamusoro soro. Vanhu vanotomuka vachienda kubasa vachitotambira vachikwira dzindege, isi chiramba chingotambura tiri pasi.
Vachitsunge vatiwo vanoona sekuti Zimbabwe iri kurangwa nenyika dzekumavirira nekuda kwokuti vakatora ivhu mugore ra2000. Vati hurumende yavamunangagwa iri kugadzirisa zvekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvaitaurwa.
Tine nyaya yemahuman rights abuse yavanotaura kuti munomu mune kumbunyikidzwa kodzero dzevanhu, asi tikaona izvezvi nguva yataaveta kubva patakapinda panew dispensation tinotoona kuti zvinhu zvakaimprova muZimbabwe.
Pfungwa dzavachitsungedzi dzinotsigirwawo naMai Linda Masarira Kaingidza, vanotungamirira bato rinopikisa reLead.
Zvakaita kuti zvirango zvitemerwe hazvina kugadziriswa uye hazvigadzirisiki. Nei ndiri kudaro? Zimbabwe ndiyo yega nyika muAfrica yakagona kunotora minda kubva kuvarungu. Naizvozvo vakachishandiswa semuenzaniso kune dzimwe nyika kuti minda haitorwe kubva kuvarungu. Ndosaka takasvika pakunoomeserwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya, vanoti kunyange hazvo zvirango zvichifanirwa kubviswa, Zimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu.
Pakanzi masanctions aitwa kune zvinhu zvaitaurwa kunzi zvibviswe. Nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzerule of law, nyaya dzekumbunyikidza vanhu, nyaya dzecorruption, nyaya dzekumbunyikidza vatori venhau nokushayikwa kwefreedom of expression nezvinenge zvichitwana naZBC zvokuti since 1980 ZBC ine monopoly over broadcasting zvinhu zvinofanira kubviswa. Saka masanctions anokwanisa kubviswa, asi abviswa zani yoramba achingeita utongi hwayo husina basa. Saka ndiende hazvina zvezvinobatsira.
Varuhanya vanotiwo vanoona sekuti kuiswa kwezvirango izvi kwakabatsira kudzora utungamiriri muhurumende nebato reZANU-PF mukutyora kodzero dzeveruzhinji.
Kuti ZANU-PF, munoona kuti kana mukatarira kubva pana 2000 kusika ike zvino pane nyaya dzekuti vanhu vachitsikwa neinternational community musapota vanhu musanyangarisa vanhu musaabdhakta vanhu ike zvinezvi kana kuabdhakta chako vanhu vana abdhakta vachizani inotoramba kuti pane payanga ito tinotokuabdhakta ichisvita pachena isingatomborambi asi ke zvino mukaona kuti chero pavanenge vachiita zvinhu zviyazvi vane vachitorwisa chazvo kuti vazvirambe asi vachizvita kureva tichi zvine kosi zvinomubhadharo wakasimba chaizvo wokuti unongochitira kodzero dzevanhu mukatara mhirishonga yakatwa yekugura hundi mukatara mhirishonga yakatwa pana 2008 elections ati munozviona imi kuti kubva pana 2008 kusvika pari zvinhanzi mhirishonga iyi yaitwa muna 2018 after my election yaitwa muna 2019 nemafood price increase akatwa asi hachasviki pamhirishonga yayaitwa
nyika dzekuchamhembe kweafrica dzesadak dzinoti dzichabatana nezimbabwe mukuratidzira mangwana dzichikurudzirawo kuti zvirango zvibviswe pari zvino mazita 74 ndiwo ari pagwaro rezvirango reamerica vari pazvirango zveeu vashoma zvikuru vachisanganisira mushakabvu robert mugabe nemudzimai wavamai grace mugabe uye vamwe vari kumboongororwa vanosanganisira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo moadi uye mukuru wemauto general philip valerio sibanda ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere